Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo Gumiguru 9 2016. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT rinoti mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA uyo unounza pamwe chete mapato ezvematongerwo enyika anopikisa uri kushanda pamwe chete zvakanaka. Mhuri yekwadzamara inoti haisi kuzorasa tariro nekusvitsa kwemurwiri wekodzero vaitai dzamara mwedzi gumi nemipfumbamwe vapambwa vachitsakatika. Varimi vokurudzirwa kudzivirira mombe dzavo kubva kuchirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA uyo unounza pamwe chete mapato ezvematongerwo enyika anopikisa gumi nemasere uri kushanda pamwe chete zvakanaka. Izvo zvinotevera kunyunyuta kwemamwe mapato madiki ari mubatanidzwa uyu ayo anonzi ari kuti mapato makuru akaita seMDCT neZimbabwe People First ari kuita madiro asinganzwiwo pfungwa dzemamwe mapato madiki izvo zvinonzi zvave kukonzera zinyekenyeke mumubatanidzwa uyu. NERA yakaumbwa nemapato anopikisa kuti arwise nyaya dzeshanduko mumitemo ine chekuita nesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT Vaobet Gutu.
MuNERA Jonga tiri kushanda zvakanaka zvikuru. Nokuti unofanwa kuyeuka iwe kuti NERA mapato anosvika iwo uda makumi maviri 20 or so mapato ezvematongerwo enyika. Saka pakawandwa kushanda kwatiri kuita nemamwe mapato sokuvonawo kwedu isu seMDC inotungamirirwa na President Morgan Tsvangirai. Tiri kufara zvikuru namashandiro atiri kuita navamwe vedu nokuti hapana kuzvidzana kuti uyo murefu, uyo mupfupi, uyo mutete, uyo mukobvu, uyo une vanhu vakawanda, uyo une vanhu vashoma. Tinobatana zvakanaka muchirungu tikangoti equal footing. Asi unongozivawo pose panosangana vanhu haungazoshayiwokawo kuti homwe musiwo panoitawo zvinyinga mipinyi kana mumba chaimo baba namai murume nomukadzi vakaroorana havangambotadziwowo kuti homwe musi mumwe chetewo muda vangangogumburana. Asi zvisingarevi kuti kugumburana kwavo kutonogurisa muchato kumatare kwete zvinowanikwa muvanhu. Asi haa ovharari tiri kushanda zvakanaka chose.
Vamwe vanobvunza kuti sei NERA isina urongwa hwekuti kana nhasi zvinhu zvikanzi zvashanduka ningi ndiye anenge achitungamira nyika. Sei musati masvika ipapo?
Dembo harivhirwi pane vanhu Jonga. Ndosaka ndichiti nguva zhinji nyaya dzekutaura kuti koalisheni ichatungamirwa nani ichaitwa sei idzo inyaya dzevakuru vedu. Isu takatungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Nevamwewo mapato vakatungamirirwa nevakuru vavo. Vanosangana palevho dzavo vachikurukura. Asi toda kuti vana veZimbabwe vazive kuti hazviri kubikwa mukicheni umo. Isu tongohwawo vana guti kuti zviri kunhuwirira. Tiri kunzwa munhu uyo kuti hariri pamoto iyi mutakunanzva.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Mhuri yekwa dzamara inoti haisi kuzorasa tariro nekusvitsa kwemurwiri wekodzero vaitai dzamara mwedzi gumi nemipfumbamwe vapambwa vachitsakatika. Munun'una wavaitai dzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti kunyange hazvo pave nemwedzi yakawanda kudaro mhuri yekwa dzamara ichiri kuramba yakabatira pana Mwari. Asi vanoti chave kunetsa chete inyaya yekuti havasati vave nemhinduro yekuudza vana vavaitai pavari kubvunza nezvababa vavo. Ngatinzwe hurukuru yataita na Dr. Dzamara.
Kusvika taona mapupa aitai achinge akafa kana kuti kusvika tamuona kuti uyu ari apa mupenyu, ticharamba takabata patariro. Kwete izvozvo chete, ticharambawo kekare tichishoropodza hurumende yedu inova ndiyo yatinovimba kuti ine chekuita nekumbunyikidzwa nekutorwa nekupambwa kwakaitwa yetai dzamara. Tikuona mazuva apfuura pane vamwewo vanhu vanga vari kupambwa vachidzorerwa varohwa vakanganiswa pamuviri. Izvi zvinhu zvekuti tiri kuramba muZimbabwe. Zvavakaita pana itai zvakagumira ipapo, hatichade kekare kuti zvakadaro zviitike. Ende izvi zvinoitika chete kana isu tataura nezvi rimwe chete semaZimbabwe kuti hatidi muitiro wakadaro mumusha muno.
Tinonzwa kuti mazuva apera makambodaidzwa nemapurisa muchisangana nawo. Yanga iri nyaya here nechekuita nekutsvaga kwavari kuitawo vaitai dzamara?
Hongu, vaingondipawo update maringe nebasa ravanoti vari kuita ratisiri kuonawo. Asi pamusoro pazvose tiri kuti hatisi kufara maringe nekabatiro kavari kuita nyaya iyi. Uye zvari kubata nyaya iyi zvine hunyekenyeke mukati. Ende izvo zvinova zvinotiratidzawo kuti pada isu kafungiro kedu nekaonero kedu kekuti iyi inyaya yavari kuziva kuti yakafambiswa sei pakushayikwa kwemukomana.
Mune urongwa here hwamuri kuitawo hwekurangarira vadzamara kusvitsa kwavaita mwedzi gumi nemupfumbamwe?
Hongu, isu semhuru tagara musi wa9 wega woga tinoungana neshamwari ticharamba tichidaro. Iwo musi wesondo tichange tiripo paakatangira basa rake paafrica yunizwe tichicherechedza kumbunyikidzwa kwake sekurewa kwamaita yamwedzi gumi neimwe inoraudzira mushure mokunge ambunyikidzwa.
Avanga vari munun'una wavaitai dzamara Dr. Patterson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vanonzi vave kurwara nezvirwere zvemaziso munyika hunonzi huri kuramba huchikwira, izvo zvotemesa musoro vana chiremba. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wechina muNorton paivhurwa chipatara chevanhu vanorwara nemaziso chakavakirudzwa, mukuru weboka revasingaone munyika reCouncil for the Blind vaAplos Nyati vanoti vanochichikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuuya kuzorapwa maziso.
Vanhu vakaatendwa vakawanda, namba yacho i2853, but all the same on that number and not more cataract eye patients we treated in order to get 2,553.
Izvi zvatsigirwa nemukoti mukuru mudunhu reMashonaland West Muzvari Rabeka nevanji vanoti vanhu zana vari kutariswa maziso pazuva zvichienzaniswa nenguva yakare apo paitariswa vanhu makumi matanhatu chete pazuva.
Pazuva tinenge tichiona vanhu vanodarika 100 outpatients kwedu. Kazhinji vamwe vane vachitorifeiwa vachibvawo kunzvimbo dzokure mune nyika dziri kure kuna Mozambique, vamwe vari kutobva kuseri kweZambezi.
Asi Muzvari nevanji vanoti vanhu vakawanda vari kuchema nekuwanda kwemari yemishonga yemaziso iyo vanoti iri kudhura zvakanyanya. Muzvari nevanji vanoti kabhodhoro kadiki kemishonga yeZaratan neZalarcom iyo inoshandiswa zvakanyanya nevanhu vanorwara nemaziso unoita madhora makumi mana kunyange uchishandiswa kwemavhiki maviri.
Zviri chokwadi mishonga inodhura, vanhu ngavanzwisise kuti dhora chii kuno munhu uri kumusha. rimwe rinenge ratorwa nguva refu rakachengetwa kuda kwegore munhu achidza kuti aunganidze inoita kuti mbatsire chiri chokurya mishonga inodhura ngaidzikiswe rangarirai vanhu vane zvirwere zvisingagoni kuzogadzirikazve sezvatachitaurwa zveglaucoma chirwere chinonzi chiri irreversible hachigadziriki kana munhu akatopfumara saka mishonga yavo ngairangarirwe kuti vanhu vanogona kutarisirwa kuti vangawana padoko zvapo pangagona kuvabatsira
mumwe wevamwe vakarapwa maziso pachipatara chenoton vajoas figredo vanoti dai hurumende yadzikisa mari yemishonga yemaziso kuti varombo vakwanise kurapwawo
kune mishonga miviri yatosenzesa isu vanorwara neglaucoma inoti zalatan nezalacoma 10 mils iri kuita $35 and mishonga iyi tinoisenzesa everyday kusika tafa saka $35 vakamumari yakawanda chaizvo
asi vamilton chemhuru vainge vakamirira gurukota rezveutano dr david parerenyatwa vanoti vehurumende nemasangano akazvimiririra vanofanirwa kushanda pamwe chete kuti mitengo yemishonga yemaziso idzikire
ndingati inini tinokumbira kumapartners edu kuti adini atibatsire kuti mishonga isadhura nekuti mishonga ikadhura varwere vedu hausikwanisi kudini kutenga sekuziva kwenyu kuti vazhinji varwere vedu vanobva kumarura areas
bhanga restandard ndiro rakapa mari yekuvandudzwa kwechipatara ichi pari zvino vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakarapwa maziso pasi pechirongwa chemakore matatu kubva muna 2015 kusvika muna 2018 icho chinodanwa kuti kutenda nekuona kana kuti seeing is believing bazi reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere nemashanu havanyatsooni zvakanaka pasi rose ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa
Varimi varikukurudzirwa kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo kubva kuchirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth icho chinonzi chiri kunetsa mune mamwe matunhu emunyika. Chirwere ichi chinonzi chinotapuriranwa nenzira dzakareruka uye chinonyanya kubatiwa nezvipfuwo zvine mahwanda. Murimi anonzi anogona kuona kuti zvipfuwo zvake zvave nechirwere ichi kuburikidza nemaronda mumuromo, mumahwanda pamwe nepamazamu. Chirwere ichi chinonzi chinobva mukutapurirwa kwezvipfuwo nemhuka dzesango dzakaita senyati kana kutapuriranawo pachezvadzo kana dzasangana nechipfuwo chine chirwere ichi. Ngatinzwei kubva kumukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria.
Dambudziko rakaita seiro rinogona kuita mukurumbira wakakura zvikuru nokuti chirwere ichi chinofamba uye chinokasira kupararira. Tiri kubuda munguva yekuti dunhu iroro ranga rakaita outbreak yakanga ichizikanwa zvikuru kubva kutanga kunopera kwegore rakapera tichipinda mugore rino. Saka iko zvino nezvatakunzwa zviri kuitika ikoko zvinoreva kuti dambudziko iri harisati ranyatsa kupera.
Chii chiri kuita kuti varimi varambe vachifambisa mombe kubva mune dzimwe nzvimbo kuenda mune mamwe matunhu? Havasi kuwana dzidziso yakakwana here?
Dzidziso iripo chaizvo yokuti tinogona kurasikirwa nemombe dzedu kana tikasava vanhu vanongwarira nyaya dzakaita saidzi dzokufambisiwa kwemombe dzedu dzichipinda munzvimbo zvinofurirawo dzimwe mhuka dzesango dzakadai nana mabuffalo and so on. Kwakaita dambudziko redrought yatinoziva tose kubva gore rapa neelmino yanga iripo iyi. Vazhinji vevarimi vakasumbira ngombe dzavo dzichibva dzaenda saizvozvo. Saka iko zvino vanhu vachida kuti vaunganidze upfumi hwavo pamwe chete, vamwewo vachitenga ngombe dzinenge dzichibuda munzvimbo dzisina kutreatwa. Zvaakuita kuti chirwere chigone kunge chinopararira. Asi tinomirira zvikuru kuru kuti veti vagone kutanga vakonfema kuti chokwadi chokwadi kune dambudziko rakakura rinosvika pakadai.
Ndeyapi matunhu pari zvino asiri kubvumidzwa kuti mombe dzinge dzichifamba famba kunze kwedunhu remasvingo?
Matunhu akati wandei takatarira ku vatingati matunhu akaita sanana masvingo iwayo tichiuya takanobatana nenana matebeledend south, matebeledend north nedzimwe nzvimbo dzemumidlands province. tinotori nedambudziko rinozikanwa rokuti hatikwanisi kufambisa mhuka dzedu kana kuti ngombe dzedu kana zvipfuwo kubva ikoko tichiendesa kune dzimwe nzvimbo.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nava Innocent Gonese vanova nhengo yeparamende uye varivo vanotungamira bato reMDCT mudare reparamende kana kuti Chief Whip. Vagonese vanga vari kumusangano wakakosha weAfrican Commission kuAddis Ababa Ethiopia uko vachitarisa nyaya yekurodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vagonese.
Zvakanaka iBlessing ndoti ikadzwai kune vatereri vese. Tanga tine musangano wakakosha zvikuru wavakadaidza vadare venyika dzakasiyana siyana pamwe chete nevakuru vedzichechi pamwe zvakare nematraditional leaders kuti titeongorore kuti totipedza sei nyaya yanetsa pasi rose yevana vari kutorwa vasati vasvika zera. Nyangoti pamitemo yenyika dzakasiyana siyana uyezve pamainstruments akaita fana sama children's rights panenge pachinzizvo mwana wese anenge asvika zera kusvika pa18 years whether ari mukomana kana kuti ari musikana hafaniri kunge achiroorwa, asi zviri kuitika kunyanyanyanya kuvana vechisikana vari kutorwa nemadhara, vamwe vacho vari kuendeswa nemhuri dzavo pamusoro penzara vachiroorwa vasati vasvitsa mazera akakwana, vamwe vacho vozopedzisira vaita nhamo dzakasiyana siyana dzinosanganisira urwere, dzinosanganisira kudzvanyirirwa nekusabatwa zvakanaka nemadhara anenge avatora. Saka ndonyaya yatakaunganira tiri kuAddis Ababa kutiongorere kuti zvopedzwa sei. Ndozvatanga tafambira, saka takabva kunyika dzakasiyana siyana kubva kuSouth Africa, kuCentral Africa, kuSouthern Africa. Inini ndakanyanya kudaidzwa ipapo nekuti musi wa3 June tiri kusadhiki parliamentary forum ndakasimudzira mutemo unonzi SADC model law wokupedza nyaya dzese dzekuroorwa kwavana vadiki. Saka ndakaparurirawo kune vanobva kune dzimwe nzvimbo dzakaita seWest Africa neSouth Africa kuti kusadhiki tanga tatobudawo nemutemo watiri kukurudzira kuti nyika dzese dziri musadhiki dzibve dzautora kuita mutemo wenyika dzavo kuti nyaya iyi ibve yasvika pakunopera, zvichiti vanenge varoora vana kana kuroorwa nevana vasati vasvika zera vabve vapuwa zvirango nemutemo zvokutoenda kana kujeri chaiko.
Saka vamwe vanga vakamirira Zimbabwe ndanani apa?
Tanga tiri inini namambo nembiri vakamirira matraditional leaders asi vari zvakare senator naHonorable Lawrence Katsiru wokumarondera central ndisu vatava takamirira, asi zvakare tanga tiina amai Nyara Dai Gumbo Nzanda vanova ivo AU Goodwill Ambassador wokupedza nyaya dzokuroorwa kana kuroodzwa kwevana vadiki.
Asi kaHonorable Gonese, vamwe vanoti ko vakatsiri vakapinda sei? Vakatsiri vakamboenda kamujeri vachidzi vanga vabata mwana chibaro.
Asi kana muri kutondera nyaya yope yakazoenda kudare guru rehigh court yakabva yazonoraswa chirubva vakazoya kuparamende havasina mhosva yavakatarisana nekuti vanga vabatwa nemhosva kwamajistrate, asi pavakaita apiwo nyaya yacho yakanoraswa kudare guru rehigh court.
Saka musangano uyu mukati wakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Musangano uyu wakakosha nekuti muno muZimbabwe kunyanyanyanya kunzvimbo yemashonarini central takatomboita nyaya yakaunzwa namai Beatrice Nyampinga yokutaura kuti aiwa muZimbabwe tine dambudziko iroro, kune vana vakawanda zvikuru vari kuroorwa vasati vasvika zera. Bumbiro guru renyika raakutaura kuti aiwa imhosva, asi hatisati ane mutemo chaiwo chaiwo unoti kana munhu akapara mhosva iyoyo anotongwa sei. Saka takuda kuti pave nemutemo unotara kuti munhu anenge aroora mwana asati asvika makore anokwana kuita 18 kana anenge atora ari mukomana asati asvika zvakare makore 18 anofanirwa kubatwa nemhosva. Ndiwo mutemo usati wapo, ndiwo chakashota iwoyo kuitira kuti nhunzvatunzva dzinoita mabasa iwaya dziende kujeri ndokuti nyaya dzipere. Asi zvakare pamusangano watakaita takati aiwo mutemo wangangoshandi wega, zvoda kuti vadare vakuru vakuru vemachechi uye zvakare nevakuru vakuru munharaunda dziri masabhuku namadhishi vari batsiriane kuti zvese izvi zvijekeserwe kuvanhu kuti aiwa zviri kutyora mutemo nokuti kana mutemo uchinge uripo vanhu vasingaunzwisisi kazhinji hauzoshandi zvakanaka kuti unatsowana simba ndokunge vanhu vachiunzwisisa
asi tiri kuonawo kuti muzimbabwe mutemo wakadzikwa asi hauna kunyatsojekeswa zvekuti pari kuramba paine matambudziko muri kuitawo seimi sedare reparamende kuzvigadzirisa
ndo patiri kuti isusu tiri kuda kuti tibatsirane executive takaseikudza tikaita mamotion akati wandei mudare reparamende asifane kunonoka nekuti kazhinji kacho vane chinono
aiwa tinokutendai zvikuru honorable Gonese nekupinda muchirongwa chedu
okay zvakanaka blessing moita zuva rakanaka
manga makateerera kunhengo yedare reparamende uye vachikokerawo bato remdct mudare reparamende honorable Innocent Gonese muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing iye zvino muchikamu chedu chechitendero chioneso jani westudio 7 aita huru kurona pastor Christopher Chikwanda vesangano reRedeemed Church of God vari kuZambia
tinonamata needi church inoziyo the Redeemed Christian Church of God we are in more than 170 countries uyezve pari zvino ndakasarudzwa kuti ndive mutungamiriri weevangelism kudunhu rino resadic inosanganisira nyika dzese dziri kuno kusouthern africa basa rangu riri rekuti basa rekuparidzira vazhinji nekuvadzidzisa mastrategies ekuparidzira vamwe vanhu uyezve nekuvabatsira kuti vatipfuurire mberi vari munashe vachikwanisa kuberekawo zvibereko zvokuti kana kristu achizodzoka wepiri anowana kereke yake ine vanhu vakagadzirira kuti vasangane naye saka ndo basa rachiiro
mamiriro ezvinhu zviri kuita muzimbabwe ungatiudza kuti chii pamusoro pazvo
tikada kuti tarise pane nyika dzose dziri kuno kusouthern africa maitiro edu akangoda kutifananei hapana musiyano zvavo wakati nyanyei pakati pezimbabwe nezambia asi zambia ndo kune our regional headquarters saka since ndiri kushanda ndiri mufundisi anoona nezveevangelism kusouthern africa inoi ndiri based kuzambia kuheadquarters yedu ndo chikonzero chete sei ndiri kuno kuzambia asi ndinge ndichifamba kunyika dzakasiyana siyana dzose dziri kusouthern africa ndichiparidza vhangeri nokuvadzidzisa nokuvasimbisa kuti tikwanise kuita reach out kune vanhu vakasiyana siyana
tanga tichikumbira kuti mutipe mharidzo yekusimbisa vanhu vari muzimbabwe panguva ino munhu washe
tinotenda mwari mharidzo yangu ndichaitora kubva mubhuku ramapisarema chapter 11 verse 3 inotaura ichitiyo kana mafoundations achinge aparadzwa vakarurama vangaitei mafoundations anokwanisa kunge ari chinhu chatinovimba nacho or chinhu chatinotarisira kwachiri tichitarisa mamiriro ezvinhu hatinawo munyika yedu iko zvino tinoona kuti izvo zvinhu izvozvo zvatanga tichitemba nazvo zvinhu izvozvo zvatanga tichirilaya nazvo iko zvino zvinhu zvacho zvinhu zviratidza kunge zvaparara nekuti izvo zvaanga tichitemba nazvo izvozvo zvaparara vanhu vazhinji vanopfuurira mberi kuti ndo patinonzwa kuti izvo mumunhu akakomita suicide tinonzwa kuti izvo vamwe vanhu vaakupenga nenyaya yekuti izvo mamiriro ezvinhu anenge avatadza kuchibata kana kutadza kukontena marwadzo kana kuti masituation avanenge achisangana nawo parizara nhasinda kuti ndikokurudzira kumaminezi mashomanana zvaunokwanisa kuti uite kana zvaunga uchitemba nazvo zvichinge zvaparara kana ranga riri bhizinesi raunga uchitemba naro kana richinge raboroka basa raunga uchitemba naro uchinge wadzingwa mari yaunga uchitemba kuti izvo mari yako ili kubank ona kumangwana kubank kwa kuya kwa zizo kuchakansa kuitora chokutanga ndani ukurudzira kuti izvo number 1 unofanira kuziva kuti uri mudambudziko uyezve mudambudziko rauri iroro haukwanise kuti uzviponese kana kuti uzvibude mudambudziko iroro chechipiri unofanira kuziva kuti izvo une muponesi iye Jesu Kristu akataura mushoko rake kuti izvo ani nani achadana kwaari anoporeswa zvakare chechitatu ndokukurudzira kuti izvo mhanya utizire kuna Jehovha nekuti na Proverbs chapter 8 verse 10 inotaura ichitiyo Jehovha ndiye nhoo yedu akarurama une mhanya ugotizira maari anokwanisa kunge achichengetedzeka sechina tinotaura ichiti izvo rangarira kuti izvo hakuna dambudziko rinopfuurira mberi riri zvariri every problem painouya inonge inouya inenge ine expiry date saka ziva kuti izvo dambudziko rauri kusangana naro ndeye nguva pfupi chechishanu ndechokuti icho rangarira kuti izvo Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi saka isu hatikwanisi kudzokera kune matambudziko ane zuro but kana tikaenda kwaari Jesu Kristu tikavimba naye anotibatsira kuti atigadzirire mafoundations anenge aparara ndochokora ndinaro rokuti ndikukurudzira izvaranhazama
amen mazvita mufundisi neshoko ramatipa zuva ranhasi vanhu vangakubatai sei kana vachida kunamatirwa kana vachida kuuya kuchurch kwenyu vanokuonai sei tipei mawhatsapp numbers
number dzangu dzandinokwanisa kubatika pawhatsapp plus 260-976-114-498 kana kuti plus 260-973-195-143 tinowanikwa kumulusaka the Redeemed Christian Church of God iri next to Evangelical Fellowship of Zambia along Kamloops Road behind University of Zambia
Chioneso Janu West Studio 7 achitipa hurukuro yaita na Pastor Christopher Chikwanda the Redeemed Church of God vari ku Zambia. Nako kambo derira kubva kuna endimuridzo chikomana chepauzumbapo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa nhau dzanhasi bato reMDCT rinoti mubatanidzwa wenera uyo unounza pamwe chete mapato ezvematongerwo enyika anopikisa uri kushanda pamwe chete zvakanaka mhuri yekwadzamara inoti haisi kuzorasa tariro nekusvitsa kwemurwisi wekodzero vaitai dzamara mwedzi gumi nemipfumbamwe vapambwa nekutsakatika varimi vokurudzirwa kudzivirira mombe dzavo kubva kuchirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc